Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 4/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu regarega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose chichatanga musi wa 11 mwedzi uno chichipera musi wa 21 mwedzi uno. Izvi zviri kuuya panguva iyo rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro rezinasu ranyorerawo kuZEC pamwe nekuZimbabwe Human Rights Commission richisvitsa zvinyunyuto zvaro pamusoro pemafambisirwo arinoti ari kuitwa basa rezvesarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Hatina kukwanisa kubata mutauriri mutsva weZEC Commissioner Rodney Kiwa sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwe hurukuru yataita nemutungamiri wezinasu vaBoris Tadiwa Nashemuguti avakanyora gwaro rakaenda kuZEC nekuZimbabwe Human Rights Commission.
Nyunyuto zvedu zviri kubatanidza zvinhu zvese zviri kukonzeresa kuti maelections atiri kutarisira kunopinda ange asina kuenzana. Nekudaro tiri kuti Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kunge vachishandira pamwe chete kuti tinge tichinopinda musarudzei, kuti tinge dziri sarudzo dzejekerere, nekuti hadzikwanisi kunge dziri sarudzo dzejekerere kana mamwe mapato achirambidzwa kuita ungano dzavo kana report akaita sana report achingobudi achirerekera kune mamwe mapato zvinotaurwa nemamwe mapato uye zvinotaurwa nemamwe maorganizations zvisingateererwi. Votasro izvozvi Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba naro ndenyaya dzatiri kusimudza nyunyuto dziri mukati mevana veZimbabwe, nyunyuto dzinobva kuvadzidzi boka rinotungamira inini. Vadzidzi vari kufara nemaoperatori ari kuita Zimbabwe Electoral Commission nekuti pari zvino pastori yatoratidza kuti iri kurerekera kune rimwe divi, zvine zvinhu zvatingatarisiri.
Saka iro gwaro renyu iri rakatambirwa here neZimbabwe Electoral Commission, uye kana rakatambirwa imhinduro ipi yamakapiwa?
Gwaro redu rakatambirwa andofunga mukatarisira pamapictures atiri kusekuleta paindaneti zinoona kuti chidhindo cheZimbabwe Electoral Commission chiripo, chidhindo cheZimbabwe Human Rights Commission chiripo, kuratidza kuti vakagamuchira. Nokudaro taakutarisira kunzwa kuti vachapindura vachiti kudii, asi pari zvino tirikutarisira kuti vachapindura vagoteerere maconcerns atakasimudza mubhedha iroro.
Tiri kunzwa kuti iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuparura chirongwa chekunyoresa kuvhota kubva musi wa 11 March kusvika musi wa 21 March. Munoti neurongwa ihwohwo?
Urongwa hwakanaka, asi tinotosumwa kuti hungadai hwakatotanga kana muJanuary chaimo, nekuti tine vechipiki vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota. Nekudaro iyi time iyi ichatogona kutoita diki, nekuti tine vanhu vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota, asi tinongokwirirana nepfungwa iyi yekuti vange vachidzosa blitz.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi vepazvikoro zvepamusorosoro rezinasu vaBoris Tadiwa Nashemuguti vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti ririkushungurudzwa nekunyimwa kwarinoti ririkuitwa mvumo nemapurisa yekuti riite misangano yaro nevatsigiri varo. Munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaMos Chibaya vanoti masvondo maviri adarika chete bato ravo rakanga rakaronga kuita misangano 53 nyika yose, asi mishanu chete ndo yakabvumidzwa nemapurisa kuti ienderere mberi. Vanotiwo vari kupiwa zvikonzero zvakangofanana mumatunhu ose zvekunzi nzvimbo dzavanenge vachida kuitira misangano dzakabhukwa kare nerimwe bato risingadomwe nezita nemapurisa. Ngatinzwei vachibaya vachitsanangura.
Mavhiki maviri adarika tatine urongwa hwekuita marali kunzvimbo dzinokwana kuti 63 kumadistrict ekumaruwa muno munyika yedu yeZimbabwe. Pamarali ese atakazivise mapurisa takabvumidzwa mashanu chete, mamwe ese 58 vakaramba vachipa zvikonzero zvakangosiyana siyana. But zvizhinji zvezvikonzero zvavaipa ndezvekuti pamoda kuitira gungano renyu pakabhukwa nechekare nevava vehama dzedu dzezanupf. Asi mukufamba kwezuva taizoona kuti hapana vanhu vezanu vaita musangano ipapo, hapana vanhu vezanu vakaungana ipapo.
Saka maizvitambira sei izvi vachibaya?
Unongova mucherechedzo wekuti zanu iri kuchandise mapurisa kuti varambe magungano ebato revanhu ebato reTPC. Unova mucherechedzo uri pachena wekuti vari kutye vachamisa, vari kutye mukomana, nokuti nyika yose mumadhorobha kumaruwa vari kungoti mukomana ngaapinda hake. Nyika inge ichisungunuka, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, pova nebudiriro munyika, pova nemufaro.
Saka muchaita sei kana muchiwana mhinduro dzakadai dziri kukutarisai kuti munge muchiungana tichiona kuti sarudzo dzave kutoswedera idzi?
Ndingati inini sebato hatimiri hedu kuramba tichivazivisa kuti vata urongwa hwedu hwokutsvaka rutsigiro sezvo riri gore remaelection. Chavanotirambidzira ndechokuti chii, gore remaelection panofanira kubvumidzwa kuti mapato ose anga achiita misangano. Hapana kunzi uyu mwana ndokwamai nini ndokwamai guru, tose tiri kutsvaka rutsigiro kuti vanhu veZimbabwe vavhotere zvavanoda vakasungunuka pasina kumbunyikidzwa.
Zviri kukukanganisai zvakadii kutsvaga rutsigiro?
Sebato revanhu hatisi kuzomira kutsvaka rutsigiro. Tino urongwa hwakawanda, nyaya dzemugwazo dzatiri kuita dzatekeshera kwese kumamisha, mumadhorobha, imba neimba. Vaakuziva kuti haiwa mugwazo wakauya kuti tinge tichinogwaza pagore rino pamasarudzo tichinoisa hurumende itsva.
Vanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCitizens Coalition for Change vaMos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu rega rega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika zvichienderana nemaonero aanenge achiita mamiriro ezvinhu.
Nyaya dzemisangano dzinobatwa nemaregulating authority, atinoti maofficer commanding police district. Saka ndingazive zvinoda ivo vataura kuti kunzvimbo yakati nzvimbo yakati, nokuti maregulating authority vanosindana vakapiwa pamutemo wenyika kuti vakaudziwa kana kuti pachoni pakaitwa notification vadii vagare pasi nevanenge vaunza misangano iyoyo kwavari kuti zvokuita sei. Saka pandingazive kuti inzvimbo dzipi, zvikonzero zvakamira sei.
Zvikonzero vari kuti vari kungopiwa kunzi nzvimbo yamurira kuitira musangano yakabhukwa nebato risiri kutaurwa nezita, vachiti zvikonzero zviri kungofanana matunhu ose avari kukumbira kuita misangano iyoyo.
Yeah, ndofanira ati kuti ndinyatsopindura mubvunzo ndee ndichida kuziva kuti inzvimbo dzipi nedzipi. Tobvunza maregulating authority nzvimbo idzodzo kuti pari kunzi zvakati, inini zvamunazvo paground ndezvipi, nekuti ndingazongopesere ndataura ipo pasina zvandinenge ndichidi ndiinazvo zvakakwana.
Semuenzaniso vari kuti ndo mhinduro yavakapiwa pavaida kuita musangano kwamurehwa ndo imwe chete yavapiwa futi pavanga vaida kuita musangano kumarondera. Saka vari kuti zviri kungofanana nekwarusape kwavaida kuita musangano vakaudzwa futi zvimwe chete.
Vakaende here kuna regulating authority? Nekuti panosiyana kuzivisa kuti toda kuita musangano nokuenda kunotaurirana naregulating authority, zvinhu zvakasiyana.
Asi pamutemo havafanirwe kungoita zvokunyoresa, vanofanira zvakare here kuenda kunogara pasi naregulating authority?
Tikatarisa mutemo wemopa, kana vanhu vazivisa kuti kunofanira kuita musangano kana kuti toda kuita musangano, vachizivisa regulating authority. Regulating authority ane masimbe ekuadaidza kuti vagare pasi vaonesane kuti zvinoita here kana kuti kwete. Ende apa totaatata nyaya dzesecurity kuti dzichafambisa sei. Kwozoitawo kana pane vamwe vanhu vanenge vane zviga zvavo kana kuti zvitsvo zvavo vane kodzero futi yekuti vaende kune regulating authority inopa zvitemo zvavo pamusoro pemisanganiwo. Saka ndisandiri kuti inini mhindo dzakazara chaizvo chaizvo zvoda tataura namaregulating authority tinzwe kuti iyo nyaya payakasvika kwavari vakaibata sei.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanonunura vanhu munjodzi muIndonesia nevanodzimura moto vari kutsvaga vanhu vanodarika gumi nevaviri vasiri kuwanikwa mumadota edzimba nezvivakwa mushure memoto mukuru kwazvo wakapararira kubva pamatura emafuta ndokuuraya vanhu vangangosvika gumi nevasere. Matura anochengeterwa mafuta ePlumpang ayo ari pasi pekambani yehurumende yePetamina ari pedyo nemisha inogara veruzhinji muNorth Jakarta. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vateereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachange vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vanyorese kuvhota. Nyika yakatarisana nesarudzo gore rino uyezve sangano rinomirira sarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti uwandu hwemadzimai ari kunyoresa kuvhota hushoma. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Zvakakosha kuti madzimai anyorese kuvhota anovhota nokuti pachivanhu chedu tinoziva kuti mushamukadzi. Saka madzimai akasamira Zimbabwe wofutiki haimiri. Saka madzimai anofanira kunovhota nokunyoresa kuvhota nouwandu hwavo.
Sei tiri kuona uwandu hwemadzimai vari kuita zvematongerwo enyika huri hushoma munyika?
Madzimai ari kuita zvematongerwo enyika achiri mashoma, asi tiri kuona kuti nezvirongwa zvinoparurwa nehurumende nemamwe masangano akazvimiririra, mamwe madzimai ava nekurudziro netsigiro yokuti vaitewo zvematongerwo enyika. Izvi zvichibva patsika yedu yepasi chigare yokuti matare anga akangosendekwa achinzi ndavana baba vana mai vachigara kukicheni kumapotoko. Asi nokuda kwokufamba kwenguva zvinhu zvaakushandukawo takuona madzimai achienda. Naizvozvo handizivi kana hangu pakaitwa tsvagurudzo yokuti madzimai haavhoteri vamwe vavo, asi chinotinoona ini chingava chinoitika ndechekuti madzimai acho ari mune zvematongerwo enyika agara ari mashomasa. saka ari mashoma kudaro ndo saka kusingazoiti vamiririri kana kuti vatungamiri vechidzimai vakawanda nokuti madzimai anotori mune zvamatongerwe enyika anotori mashoma nechekare.
Pane zvingaitwe nehurumende nevemapato here kuti uwandu hwemadzimai vari mune zvematongerwo enyika huwanikwe huchiwanda?
Saka tinongokurudzira kuti madzimai ngaende kunonyoresa kuvhota nouwandu hwavo. Tokurudzirawo hurumende kuti ipe zvikwanisiro zvokuti madzimai apinde mune zvematongerwo enyika. Mapato ezvematongerwo enyika akurudzirewo madzimai nokumasumudzira nokuvapawo zvikwanisiro kuti vatore zvigaro ndokunge vachidini vane unyanzvi hwokuzozviita. Nokuti dzimwe nguva hatingangoti madzimai ngapuwe zvigaro zvokutonga pamwe pasina munhu ane unyanzvi hwokuzviita. Saka ngavatange vatsvaga unyanzvi hwacho vozopuwa basa.
Tinoona kuti iwo mwedzi uno wakurume mwedzi wemadzimai. Kurudziro yenyu ndeyeyi mumwedzi uno kune madzimai?
Takatarisawo kuti mwedzi unoiwo muna Machi mwedzi wepasi rese pamubatanidzwa wenyika dzese unopembererwa vanhukadzi. Saka ipapa tichipemberera vanhukadzi tine tichida kuti tivasumudzirewo panyaya dzebudiriro, panyaya dzokuti vagonewo kuzvimiririra uye panyaya dzokuti vakwanisewo kupinda pazvinzvimbo zvinoita kuti vatongewo kana kuti vabatsire mukutongwa kwamatunhu, mukutongwa kwenyika yeZimbabwe. Saka ipapa tine chingoti vanhu vose chero mudzimba vana baba ngavapewo vana mai mukana wokutungamirira zvimwe zvine zvichiitika mumhuri vachingovasapota saizvozvo kumakereke, kumapato akasiyana-siyana, kumabasa. Madzimai ngaasumudzirwe kunyanya-nyanya takatarisa mwedzi waMachi unova unopembererwa vanhukadzi pasi rese nebumbiro redu reUnited Nations.
Vanenge vachida kunzwa mabasa amuri kuita vanokubatai papi?
Tine tichikurudzirawo vasikana namadzimai echidiki anenge achida kuinda mumaleadership positions kana kuti kungozivawo nezveupenyu yatinoti coaching, life coaching, vanofanira kubatawo madzimai echikuru achivakurudzira vachitogara vasumuka. Ini ndinobatika chero kuburikidza naivo Sister Marvelous Mhlanga Nyahuye vanogona kundibata kana paine vechidiki vanenge vachida kubatsirwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi pamwe nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, pamusoro pekukwira kwehuwandu hwetsaona dzemumigwagwa.
Chokwadi zvikuru kuti tsaona dziri kuwanda pamugwagwa weZimbabwe zviri kukonzereswa nezvinhu zvakawandisisa zvikuru. Kushata kwaita mugwagwa, kushanya kwevasikairi ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera tsaona. Isu seSangano rePassenger Association of Zimbabwe tikagara takumbira kuti pamugwagwa apa panoda kuti pange pachitorwa matanho ekusunga nhubu dziri kutyora mutimo wemumugwagwa. Sezvino tingoona zvinhu zviri kuitika pese pese kuti nyaya yemailegal politics sezvo nhasi tanzwa futi kuti paitika tsaona kumarondera apo imwe wishi yange yakatakura vanhu vapindana nenjodzi pamota yange iri kufungidzirwa changa yabiwa pazoita kuti vamwe vanhu vakware, vamwe varikufungidzirwa kuti varasikirwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvamungati zviri kukonzeresa tsaona idzodzi dzemumigwagwa tichiona kuwanda kwadziri kuita?
Kutyorwa kwemutemo womugwagwa, kushayikwa kwemapurisa anenge ari mugwagwa kana kuti anenge achiita mahighway patrol ndokumwe kwanyanya kuti chigona kuti zvimwe zvikonzereswa nekuti maprisa ana ningakuti zvinhu zvavanofanira kunge vachishandisa panyaya yekuronda vanhu vanenge vari pahawaiwei sezvinoitwa kudzimwe nyika dzakafanana nesouth africa patoo nemusiyano panyaya dzekuronda vanhu vanenge vari muhighway tirikusangana futi nenyaya yekuti makororo ari kuwanda pahighway zvakare vari kushandisa mota dzemapuraivhete idzodzi vachinyevedzera kuti vari kutakura vanhu ndezvimwe zvinhu zviri kusanganikwa nazvo kuti vanhu vari kugara vachibirwa zvakanyanyisisa pamugwagwa
zvii zvinofanira kugadziriswa kana kuitwa kuti dambudziko iri ripere
pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadziriswa zvese zvatikarikuminda Commission of Transport Traffic Safety Council kuti zvinge zvichitambirwawo uye zvakare zvinge zvichitanga kushanda zvakare pamugwagwa kushaya zvishandiso zvakakwanira kwemapurisa kututswa kwavo kunokonzera futi zvakare kuti vangotarisawo zvimwe kana kuti zvikonzeresa kuti vaitike uri panyaya dzekutarisa nekusunga vanhu vari kupara mhaka pamugwagwa apa zvinofanira kunge zvichitariswa uye zvakare mamiriro aita mugwagwa nedzimwe nzvimbo
zvii zvamungasimudzawo kana kutaura pamusoro pemabhazi tiri kuonawo kuti ndemamwe ari kukonzeresa tsaona mumigwagwa
kumhanya kusina mwero nyaya yemujau pamugwagwa iri kuonekwa kumabhazi mahighway nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzenyika kuti paifanira kutorwa matanho akasimbarara zvikuru taona kuti amwe matanho akatorwa ndekuti mabhazi aakusungwa kana asingafamba achitedzera timetable kwavanenge vachienda irimwe danho rakanaka iro zvakare chimwe chatiri kukurudzira ndokunyatsokuongorora kuti mota dziri kufamba pamugwagwa dzakakodzera here mota dzakawanda dzisingakodzere dziri kuonekwa dzichifamba pamugwagwa weZimbabwe mota idzo dzinenge dziri roadways dziri kungofamba dzichikonzeresa tsaona ndozvimwe zvimwe zvinotorwa matanho tikuona amwe mabhazi amwe asiri roadways anenge achibva kunze kwenyika uko senge mabhazi anobva nechepaplumtree pabhodha apo mazhinji acho haasi roadways ari kukonzeresa tsaona amwe acho saka zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kutariswa kuti kunoku vanhu vanotumira mabhazi avo kunyange asina kukwana anongopinda bhodha but edu kuti aende kunzoka asina kukwana anenge achingosungwa ndezvimwe zvinhu zvatiri kuona panyaya yekuona kuti vanhu vachengetedzwa kuona kuti mutemo uri kushandiswa here uri kunyatsoshanda chaizvo chaizvo here tikuona ipapo pasina kutarikana zvakanaka zvakawanda zvikonzero zviri kuita kuti tsaona dziwande pamugwagwa pacho hapachasina mabrekulizers hapasina maspeed trap uye zvakare imwe mugwagwa yemahighway ine atinoti maportholes mumwe mugwagwa yapera ndezvimwe zvinofanira kugadziriswa zvatinoti road engineering kugadzirwa kwemugwagwa kunofanira kunge kuchitekeshera nenzvimbo dzakasiyana siyana tisingasarudze kuti iyi nzvimbo iyi ndeipi ndezvimwe zvatiri kuona mugwagwa yakashata zvikuru
manga makateerera kune mutauriri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliath vari parunare muharare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri mupremier soccer league zvatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi ecastle lager premier soccer league ave pedyo kutanga michael kariati anotipa nyaya iyi
zvekwata zvinoti black rhinos cranbourne bullets simba bhora nechesham zviri kumanikidzwa kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa mushure mekunge nhandare dzazvanga zvichida kushandisa semishayadzo mwaka uno dzanzi hadzikodzere nevanoona zvekupasiswa kwedzinhandare dzenhabvu veziva club licensing first instance body nhandare yerujaka stadium kumarondera iyo yanga ichishandiswa neblack rhinos pamwe necranbourne bullets yarambidzwa pamwe chete newadzanai stadium iri kushambva iyo yanga ichida kushandiswa nesimba bhora izvi zvinotevera ongororo yakaitwa neziva club licensing first instance body iyo yaramba zvekare kuti ascot stadium mugweru ishandiswe neshesham iyo ichangopinda mupsl ascot iyo yakambodonha gedhe mutambo wechitambwa rimwe gore inonzi yaipisisa zvekuti haichaita kutambirwa mitambo yePSL kusvikira yagadziriswa zvakakwana. Asi mutauriri wekanzuro yegweru muzvare Ribai Chingwa Tamuse vanoti vakashamisika kunzwa kuti ASCOT haikodzeri kutambirwa nhabvu ivo vachigadzirisa nhandare iyi nguva nenguva.
Isi tiri kuramba tichingogadzirisa ASCOT Stadium nguva nenguva. Zvekuti ASCOT Stadium yakanzi haikodzeri kushandiswa munhabvu takatozvionawo pasocial media. Hatina kunge tawana communication iri formal maringe nenyaya iyoyo. Asi sekanzuro yegweru tiri kugadzirisa zvakanakawo ASCOT Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Zvaitika izvi zvave kureva kuti Rhinos, Cranbourne, Chesham neSimba Bora dzave kutsvaga nhandare itsva dzekushandisa. Mutauriri weChesham vaElias Madinya vachiti vari kuita hurukuro yekushandisa nhandare yemandava iri kuzvisa vane.
Mushure mekunge ASCOT Stadium yanzi haikwanisi kutambirwa mitambo yenhabvu yePSL, takabva taedza kubata vanoona nezvemusha wemandava kuti tione kuti tingasvitsana papi. Saka inyaya isati yapera, inyaya ichiri mudariro, tikedza kuonesana kuti zvichanoperera papi. Saka tichange tichizokuudzai kuti havati kudii.
Mashoko ari kufamba anoti Cranbourne neRhinos dzave kudzokera kunoshandisa Sakuba Stadium kwamutare zvekare. Asi vatungamiri veSimba Bora vanoti havasati vapedza hurukuro dzekuti vachashandisa nhandare ipi mwaka uno. Chesham pamwe neSimba Bora dzaomeserwa sezvo dzanga dzajaira kutamba pamberi pevatsigiri vadzo uyezve munhandare dzadzinoziva. VaMaginya vabvuma kuti kutambira kunze kwemusha kunokwanisa kuvakanganisa matambiro avo. Nhandare dzamiswa kutambirwa nhabvu idzi dziri pasi pemakanzuro ayo anobhadharwa pese padzinoshandiswa nezvikwata zvenhabvu. Kanzuro yeHarare inonzi iri kugadzirisa nhandare yeRufaro iri musha weMbare, asi hazvisati zvazivikanwa kuti inopera kugadzirwa munguva yekutanga kwemitambo yemwaka uno here. Rufaro Stadium yakapedzisira kushandiswa makwikwi ePSL makore mana adarika. Meya weHarare vaJacob Mafume nemutauriri wekanzuro yavo vaInnocent Ruende havana kubatika kuti tinzwe kuti gadziriso yeRufaro yasvika papi. Dzimwe nhandare dzenhabvu dzaregererwa nemakanzuro kusvika dzaparara dzinosanganisira Chiboko Stadium iri kuchitungwiswa neGwanzura iri musha weHighfields. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTeri Masaya vanoti makanzuro anofarira kugadzisa nhandare kwete kungodya mari dziri kubva kudzinhandare dzacho pamadiro.
Tinoda kuti magiraundi agadziriswe, ndinoti kuti kanzuro igare ichiita seichidya mari ngavagadzise magiraundi.
Nhandare yeNational Sports Stadium muHarare iroratidza kuti yakazara sezvo iri kushandiswa nezvikwata zvina zvinoti Capes United, Dynamos, Herentals neYada. Makundano ePremier Soccer League ari kutanga musi wa18 mwedzi uno, chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chichisangana neSimba Bora. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaBlessing Ruona vanoti semaonero avo FC Platinum irotora mukombe uyu zvekare. FC Platinum iyo inorairidzwa naNorman Mapesa ndiyo yatora mukombe weleague uyu mwaka mitatu yapera yakateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu roga roga kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri muPremier Soccer League zvotarisana nedambudziko rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ave pedyo kutanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Sibonge uJonga khampeniri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 Mbimbitho 2023 igama ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa.
Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo ekuqhuba amarali awukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni.
Kuyatshengisa nje ukuthi into yebhuli isidlulele phambili ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi ibhuli ngesiyibona kuvidiyo i-GBH liya ezwa Mgqeke.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali eyokukhankasa endaweni ezithiyeneyo elizweni. Kulezi nyanga ezedluleyo ibandla le-CCC selaliswe ukuqhuba amarali endaweni phose ezingamachumi amabili bephiwa izizathu ezingacacanga. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lilenkinga efanayo njalo libona okwenziwa ngamapholisa kungalunganga ngoba kuzabangela ukubana impumela yokhetho oluzayo ingamukeleki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Uhlupho lokwaliswa ukwenza imihlangano lukhona, amapolisa ayasihlupha, amalunga ethu ayahlutshwa, abakhokheli bethu bengatsha eziphansi, amabranch, amaward, amadistricts, amaprovinces nxa besenza imihlangano bayahlutshwa kakhulu. Kungakho thina sesibe necebo lokuthi nxa sisenza le mihlangano singayazisi, singayisasazi kabanzi, singayenzi ukuthi ize ibe lamapolisa phakathi. Kodwa kukhanya ngathi amalanga nje wona la alandelayo sizahluphana kakhulu lamapholisa ngoba kukhanya abavumi ngitsho nhlobo-nhlobo noma lisithi liyabhala izincwadi bayala lingayenza imihlangano leyo sebehamba belandelela behlupha abakhokheli bethu.
Lingathi njengamabandla aphikisayo kuzaliphambanisa njani ekukhankaseni nxa lisaliswa ukuqhuba amarali?
Sibone ngathi khonoko yindlela eza kwenza ukuthi ukhetho lungabi lempumela ezavunywa ngabantu ngoba abanye bayenza imihlangano, amanye amabandla ayenza imihlangano, thina abakumabandla aphikisayo esenguzwileyo ukuthi laku-CCC kuyenzakala, asibone ukuthi nxa kungaqhubeka kunje impumela yokhetho zayo ingaba impumela ezayamukelwa nguzonke.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxe laye ekobulawayo. Sibuye saxoxa ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wasipha uhlangothi lwawo.
Indawo yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele kasale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina ukuthi silinike impendulo esithi thina impendulo leyi sigcwele ama-facts kela lawa abale isikhalazo bahambe bayokhuluma labo relating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapolisa akazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera eRusape leMurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kule amanye amabandla awezombusazwe alama-rally ngamalanga wona lawa babe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawo ama-relating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule kunye ekungabe labo ama-conveners yengasitelanga.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumelisa amapholisa esixoxe laye eseHarare. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevidiyo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Akucaci ukuthi abafundi laba ngabasiphi isikolo, kodwa abanye bathi kukwenye isecondary esecholocho. Kule vidiyo abafana laba babhaxa vula luntombazana ngenswazi lezigodo, njalo omunye umfana uthwele ibhemba. Uzulu uthi abafana laba kumele babotshwe ngoba abakwenzayo kuyibudlova obungamelanga buvunyelwe. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa komunye umfundi we-Founders High School kobulawayo ngenyanga edluleyo uWayne Ndlovu, yena ogwazwa ngengqamu umfundi we-Hamilton High. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye Moyo, ngesehlakalo secholocho lesi.
Ungayibukisisa kuhle ividiyo le, kulomunye umntwana othwele ibhemba nkalakatha yengqamu, okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube le nto enje, bekuyimpi elungiselelwayo. Ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjeyana njengabantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo, bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo? Igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha, kuyasitshengisa nje ukuthi into ye-bullying isidlulele phambili. Ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyi-bullying esiyibona kuvidiyo, i-GBH liya enziwa mgceke. Ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying. Abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda, sebezenzela umathanda onzima, izikhala abazithwalayo, indlela abagqoka ngayo, indlela abayenza ngayo, konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona. Okumele sibuyele emuva, sizame ukuyizikhangela singabazali, sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi banje njani.
Kuyini elikukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi?
Njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawugcine emakhaya. Umthetho kawugcine emakhaya. Izikhali lezi esikhuluma ngazo ziyabe zithwelwe ngabantwana basuka lazo emakhaya. Uhulumende ka-reviewe umthetho wakhe we-corporal punishment. Siboneni ukuthi sehluleka ngaphi. Sindevele vele sitha kugobo lingaqondiswa.
UMnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATRUZ. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Kanti isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thonga Nandoro laye ubengabambeki. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi eMandebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Lanxa uhulumende ke wanikeza i-DDF kanye lebhanga le-Agribank amathalakitha abalimi kulumhlubulo, bathi kabazange bawabona. Kulinyanga edluleyo umphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka ubike ukubana eZimbabwe lizasebenzelana lele-Iran ukuthuthukisa ezokulima kuleli, esithi uhulumende uzathenga amathalakitha kulelo lizwe ukuze aphathise abalimi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 bathi inhlelo zikahulumende zamathalakitha bazizwa ngelikabathi kulesi sabelo kungakho befuna ukuthi labo bakhundulwe lapho esabiwa. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba oleminyaka yokuzalwa edlule ngama-82 uthi ngaselawo amandla okulima ngekhuba kodwa inhlelo zamathalakitha ziyakeqa.
Insimu yonke sengayishiyela abantwana ngenxa yokuthi abe ngibona ngani ngasakwanisi kangako. Amathalakitha siyawadinga kodwa-ke into ekhona yokuthi ayafika afikele lapha okuvele kuphelela khona izinto njengoba izinto ziyasikho ukuthi ama-tractor abe waqala ukufika.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bayawadinga amathalakitha ngamehlo abomvu.
Siyakuzwa nje ukuzwela kwathi uhulumende uyanika amathrekta okulima, so singazi ukuthi unika bapha njalo unika kuwapha amawadi kulesi amavillages lapha. Hhayi, angaze ngizwe lo muntu okhuluma ngakho.
Unkosikazi Thokozile Dube okuwa-20 eMzingwane uthi abaqedanga ukulima ngoba besebenzisa inkabi.
Sibili siyafuna amathrekta okulimisa emasimini. Ngikhuluma nje khathesi asikwanisanga ukuthi siqede ukulima emasimini ngenxa yokuthi izulu liyakwanisa ukuthi line kanye lihambe. Pho nxa silima ngenkabi sizathola ukuthi sizalima okwamalanga amalutshwane sokumele, kanti ke nxa singathola amathrekta.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sesitezi phansi kwenduna uMathema uthi bekungaba kuhle ukuthi bathole uncedo lwamathalakitha, kodwa uthi okudanisayo ukuthi laloba lezi nhlelo zingafika kusuka ukhethwane ngezombangazwe.
Bekungaba yinto enhle kakhulu ukuthi lawo ma-tractor abuye azesiza abantu, ngoba iningi labantu bakithi bagebha amasimu ngezandla, bathanga amakhuba ngezandla. Ngakho-ke ama-tractor siyawaswela kakhulu ekulimiseni.
Kunyanga edlulileyo ele-Iran nele-Zimbabwe livumelane ukusebenzelana ndawonye kwezokulima. Ele-Iran lathembisa ukuphathisa le-Zimbabwe ngemitshina yesimanjemanje yokulimisa, imvundiso kanye nemithi yokubulala izibungu. Ekhuluma ese-Tehran kwele-Iran kunyanga edlulileyo, umphathintambo ogada lukahulumende lwezokulima kuleli, Mnumzana Anxious Masuka uthi leZimbabwe lizathenga amathalakitha kwele Iran azathuthukisa ezokulima kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namlela mshweshwe, namlela nampawa kuwembula ngugama.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila ngokwenzakala emaphandleni. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sexoxalo, unkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, PDP, lona elancedisa kukhetho olwedluleyo likumanyano we-People's Rainbow Coalition eyakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu sibili liyangena phakathi kukhetho. Umanyano vele sikhangelela ukuthi umanyano siwukhulise, ukhule ube lamabandla amaningi kudlula akade khona ngo-2018. kuyalungiswa, kuyakhulunywa, kuyaqoqwa, abantu bathe kwaqa bafaka amakhanda ndawonye ukuthi babonisane ukuthi sizakuhambisa njani ukukhetho. Umanyano, hayi ukumanyana, thina we strongly believe as PDP ukuthi ukuhambisana labanye lokumanyana labanye kungaba yiyo indlela engasiphuchisa. So hayi kuyaqoqwa, kuyalungiswa, akukabi clear ukuthi ngubani onjani oza kuma ngapi, kodwa konke lokho kuphakathi kwenkulumo esizenzayo lamanye amabandla amaningi.
Ungathini ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho labakhokhela amabandla abo kumbe abaphatha izikhundla eziphezulu?
Vele indaba zezombangazwe zijwayele ukuhlupha kakhulu ebantwini besifazane. I-participation yabo mama yindaba esiphatheke ngayo kakhulu insuku zonke phakathi kwe-politics kwelakithi lapha. Asingeke sahlala siziyenga sizitshela amanga ukuthi omama bayenelisa ukuthi labo bami bamempo njengokuma okwenziwa ngabantu besilisa. Sivele sile disadvantage ezintweni lezi. I-election khona ngokwayo i-exercise efuna imali. Endungakhangela economically, womama sisasalele muva kakhulu ngendaba zokutholakala kwemali yokusebenzisa nxa abantu bekhankasa. Njalo kungaba lodlakela, hayi omama bayabuyela emuva. And okunye okuningi kakhulu esihlala sikukhuluma siphakathi kwenhlanganiso ezizama ukuncedisa omama kwezepolitika esingathi ngama-organization azama ukuthi empower omama phakathi kuzancedisa, kodwa kukhanya ngazathi ispeedi sakhona sislow, kuvele kunzima. Kodwa ukuyekela, hayi ayisiyo answer. Abantu bayabo lokho bezama, behamba kancane kancane, sizazi sifike lapho esifisa khona ukufika ku-50-50. Ngoba kathesi 50-50 khona ku-constitution, ibhaliwe sibili ngamabala, kodwa practically, hayi, kusase lomango.
Amanye amabandla athi awavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo, abanye njalo bathi bayahlukuluzwa. Lina liyahlangana lakho konke lokhu yini?
Mina angikuboni ukuthi amathuba ayafanana awukukhankasa. Uyabuza ukuthi thina siyahlangana lakho yini okodlakela. Omunye lamunye ule strategy yakhe. So esingeke sakuveza emoyeni ukuthi thina sihamba sinyenya, sihamba nje quietly sikhuluma labantu sibone ukuthi njengoba umumo unje singakusebenza njani. Yikho kuphele ngingakutsho, kodwa i-playing field kayikho level.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-PDP lona elancedisa lokumanyana weSipho Swine for Coalition ngokhetho oludluleyo, owakhokhelwa nonkosikazi Joyce Masoro. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Olandelayo nguChris Gande, ulandela ngohlelo lwakhe esilubiza sisithi liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba? Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Mike Shuma, isakhamuzi semakurukuzi eBinga. Sikhangela udaba lwezilwane ezithiwa sezidle izifuyo njalo izakhamizi sezisesabela ukuthi impilo zabo zisengozini. Okwaku
okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Gande, ningabe lichona njalo.
Ungasitshela ukuthi udubo elilulalo lolu luhamba njani? Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi.
Hayi ngiyabonga umbuzo wakho Gande. Izilwane lezi kuyizilwane lezi ziyahlukuluza into ezifana lezifuyo khona ngale elokuzeni emakolobusi. Imakolobusi iseduzane nelokuzeni. Lemzolo ungafika lapha nejojolo jike nje unjengani emzola. Ufike lapho udlule emakolobusi. Uye emakolobusi. Ilapho kuganana khona ibhinga. Yeah, izilwane leziyana ziyahlukuluza kakhulu ngoba izinkomo sekudliwe phose ezintathu mbe ziyi-4 ezinye nje zingabe zihambe ziye emadlelweni ziyahwaywa maybe sho ukuthi iyabe ibalekile ezinye njalo abantu vele abaziboni.
Abantu ke akula oseke walunywa kumbe ukudliwa izilwane zonezi.
Abantu okwamanje abekho abasake balunywa izilwane lezi bakagandi nje ukuthi abantu baphilele evalweni njengoba uyabo kwazi ukuthi into edla abantu isidla konke lenyamazana. So abantu babephilile evalweni abasakwanisi ukuhamba imimango emide kumbe ukuhamba nje beganula iganga kumbe ukwelusa usegangeni khona ligatshana ngoba sesingadla nawe leso silwane.
Izilwane zonezi esezihluphile ziningi kakhulu yini kumbe nezilutshwana esiyasiza ukuthi ziyaba sezixhwalile?
Kukhanya njengani lezi ezihluphayo lezi zilutshwana kwazi ukuthi zingaba zezingaki kahle kahle kwinamba yazo ukuthi zingaka zaziwa kodwa ungathi ngezilutshwana nje eziyabe kumbe zafohla kumbe sezixhwalile akwazi ukuthi ngezinjani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi sibonga usizo lwakho baba Gandhi, sibongela abalaleli abalaleli Studio 7.
Lo bekungumnumzana Mike Chuma isizalwane sekubhinga ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye lilani.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo wabaculi bethu namhla sihamba loMaskandi uKiss Before, igama lakhe lokuzalwa nguKelvin Moyo, umculi lo udabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi kwaze kwabiza ukuthandana nawe. UNtunkamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lukala maluwa mikubuya maneka.
Salibonani, ngibingelele kubo bonke abantu abamamele Studio 7. Kusho ukuthi uKelvin lo wakamoyo obingelelayo okunguye uKiss Before. Mina ngibuya ePlumtree kwamadlambuzi, isigaba sakithi kuseMphugwi. UKiss Before ufike emculweni ngonyaka ka-2019 bengisasebenzisana nomunye umfowethu waseCholocho oneqembu lakhe elithi uQhedu Msimbi. Kube sokuthi-ke ngo-2019 ngakhipha isingle track eyayithi Usefikile. Ngabe ngakhipha njalo ke isingle track yami ethi uCrush yami. Kutheke ngo-2022 mase ngibuya ngikhipha njalo EP yami enesihloko SPT kwaze kwabiza ukuthandana nawe, inengoma eziwu-6 ngaphakathi.
Punjalo, punjalo, punjalo.
njalo kunjalo bafana bakwaNkosi kulonyaka kulonyaka bafana bakithi sabizwa yimina njalo 54 umboka mokufana balakusa nomzulu kababili kwababethu kumzulu kamambala mathani hathi uthi umzulu kamahlala ijongosi kamanqobi ithendelele emnyabeni emhlophe nhliziyo namsebenzi njalo amatokela bala ngojwelekile
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona laphana ku Facebook ngilukis before moyo ubese ukuthi ke ine page likhona lapha elithi Kiss Before AS na ku Instagram ngikhona njalo laphana ngingu Kiss Before M na ku TikTok ngikhona ngingu Kiss Before Moyo 01 ubese ukuthi ku Twitter ngikhona ngingu Kiss Before Moyo. I number zami engitholakala kuzo 0786428193 ngokuhlala ngisegoli endaweni yase Cosmos City lapho engisebenza khona encanca khona amatoho.
Yiwaphi amazwi owachiyela abalandeli?
Ngiyacela kakhulu, ngiyakugqugquzela njalo ukuthi mabasupport ngendlela efanele, bowuthenga umculo wethu, bowuthenga ama original bekahambe ethenga ama Hong Kong ama pirates ngoba leyo nto leyo iyasilimaza ngenye imini. Ngeke uze uthande uze ukuthi iqhawe lakho alisakwazi ukukhipha ngenxa yokuthi alisenamali mhlawumbe yokungena e-studio noma mhlawumbe kanjani ngoba uyithanda kanjani uyithengela amafonkomo.
Awu suka madoda, siyabonga ntungamili namhla usiphathele ijaha elilesipho kakhulu elidabuka kwamadlambuzi uCalvin Moyo kumbe uKiss Before. Singakehlukani sihlobo nansi njalo inhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuncitshwa imvumo yokuqhuba amarali endaweni ezitshiyeneyo elizweni. Abenhlanganiso ezimela ababalisi kanye lozulu jikelele sebeveze ukuthukuthela phezu kwevideo esenkundleni zokuxhumana eveza abantwana besikolo abathathu abangabafana betshaya kabuhlungu omunye umfundi oyintombazana. Abalimi bemaphandleni esabelweni sezansi emaNdebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi abakhumbule lapho esabela amathalakitha ukuze balime ngokugcweleyo. Okwanamhla sesidliwe yisikhathi Zulu kandaba olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.